Gwaro raburitswa navamunanga gwa iri rinoratidza kuti pane makambani akawanda pamwe nevanhuwo zvavo vakaburitsa mari nechitsama kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mamwe makambani aya anosanganisira makambani echiramangoda kwachiyadzwa anoti Anjin, Jinani, Canadio Miners pamwe nemarange resources. Gwaro iri rinoratidzawo zvakare kuti pane zvivarwa zvakawanda zvekuchina zvakaburitsawo mazakwachira emari zviri kunze kwemutemo. Vashaura pamusoro pegwaro iri munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati gwaro raburitswa navamunangagwa iri rinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori sezvo pasina vanhu vane mazita makuru vadomwa mugwaro iri.
Chekutanga ndechekuti mari yawaburitsa yacho haisvike 15 billion yacho. Ndochekutanga ichocho, saka imwe yacho ine pairi. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti listi iri vanhu vakuru vakuru veZANU PF havapo, vanhu vakuru vakuru veLacoste havapo, havana kunyorwa ipapa. Asi tonyatsoziva tese kuti vanhu vakanga vaine chekuita nemadiamonds, vanhu vane chekuita negoridhe kuna Midlands ikoko uko. Saka listi iyi kuunzwa kwayaita yaitwa iri listi yecover up. Chechipiri ndechokuti vamunangagwa vakavimbisa kuti mari yakabuda kunze ichadzoka. Asi pari zvino hatina kupiwa listi yacho kuti mari yakadzoka ndeipi, yakadzoswa nani, uye kwakadzoswa mari, kwakadzoswa mari. Saka zvatiri kuona apa ndezvekuti vamunangagwa vari kuruma vachifuridzira, vachiruma vachifuridzira. Asi chavanonyanyisa kuita ndechekuti vanokavhira vanhu vari muZANU PF. Tinozviziva kuti kune vanhu vakatoba madiamonds kuCongo, kune vanhu vakaba madiamonds imo muno, asi hamasavo apa havapo, vanhu vanozikanwa nenyika yose.
Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vatiwo kuwanda kwakaita zvivarwa zvekuChina zvinonzi zvakaburitsa mari munyika zvisiri pamutemo kunoratidza kuipa kweurongwa hwelook east policy hwaitungamirirwa nevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Taone hedu urongwa hwacho nedisi racho remaChina, but vanhu vanozonetseka manje kuti zvakuita sekunge varikungochaya vanhu va
zvichakadai. Mutungamiriri wesangano rinoona nezveupfumi reZimbabwe Economic Society vaLovemo Kadenge vati mari iri kutaurwa kunzi yakaburitswa kunze zvisiri pamutemo haisi mari yekuti nyangwe ikadzorwa munyika inovandudza upfumi hwenyika.
Chinhu chikuru ndechekuti hurumende itsvage mari iyo anonzi maFDI, foreign direct investments, ndizvo bedzi zvinokwanisa kuti upfumi hwenyika huende mberi. Uyewo hatizivewo kuti iyo listi yatapuwa iyi ine tumari tishomashoma, makambani zvemamaini bezi ndo anechi ane mari iripo. Saka ishu yeforeign direct investment ndo iripo. Asi chimwe chinhu chikuru ndechekuti tito vana veZimbabwe mabusiness people vakaita sana vana masiwa veEconet vayavaya hatingaendi kunotsvaga mari kubva kune vamwe tisingatsvage vedu vemunomo. Chii chinosakisa kuti vasauye vana masiwa vavai muno vaitesana Dangotiwo? Nokuti vakauya ivavava ndo vanopa confidence kuti vamwe vauye kuzoinvesta in the country.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika wevachishanda netsangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachichenesani Ntungagwa vati vamunangagwa vafanire kungogumira mukutaura chete kuti mari yakaburitswa zvisiri pamutemo, asi kuti vanofanira kutora matanho akasimba kuti mari iyi idzoserwe mumabhanga ari munyika.
Kana kwaburitswa tiyatingati list, munhu anotarisira kuti chinenge chakakura matanho achatorwa panyaya dzekuburitsa mari. Handifunge kuti inini listi yange chiri chinhu chaisingazikanwa, chinhu kuona kwangu chaichagara chichingozikanwa. Asi chikuru yezvino ndechekuti zvoitwa sei kuti zvigadziriswe, kuona kwangu ndopane nyaya.
Vamunangagwa vati vachatora matanho akaomarira kune vasina kudzosa mari yavakaburitsa kunze kwenyika, vachiti ndizvozvo zvimwe zviri kukonzera kuti mari ishayikwe kumabhanga neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.